hazviti kachikamadza nokuti isusu tiri kuzvionawo kana muma industry medu kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka nekuda kwekushayika kwemari. Ndo zvinonyanya kuti vanhu havana chokutengesa nacho zvunhu zvavanenge vachida kutenga nokuti mari haisi kuwanika ishoma. Saka izvo ichokwadi zvinogo hazvinonyanyi kutivhundisa nokuti masales edu vaakadzikira. Svonzo rakapera takatozviona kuti director masales acho anga akadzikira. Vazhinji makambani dzakabudisa maresults acho ese masales akadzikira. Saka zvinozvireva kuti hurumende haigoni kuwana VAT yakawanda, haigoni futi zvekuwana kana even corporate tax yakawanda nokuti maprofits emakambani dzakadzikira. Ichokwadi. Kureva kuti ikonomi yedu yakugadziriswa.
Saka kana mari yemitero ikadzikira zvingakonzere matambudziko akaita sei kunyika?
Well, kuti hurumende ibhadhare zvinhu zvayo zvese zvainoita inenge ichitoda mari inobva kumutero. Hurumende haina imwe nzira zvekuti iwane nayo mari kunze kwemari inenge ichibva pamutero. Saka pazvaitika ndezvekuti hurumende inenge ichitoshayiwawo mari nokuda kwekuti hakuna mutero inobhadharwa. Saka kunenge ndingangoti zvirongwa zvehurumende zvinokanganiswa. Tingati kana kubhadhara masalaries kana kumaprojects ekuvaka zvimadhamu, migwagwa, zvese zvinenge zvoshayiwa mari izvozvo. Saka zvotoda kutoti ikonomi ikurudzirwe iite zvakanaka.